ndinotenda zvikuru chokutanga ndinongoda kuramba ndichingotenda vana vese vezimbabwe vakaita mashura chaiwo nevekunze kwenyika vari mukati menyika vakabatsira vachiunza zvinhu zvokuti zvibetsere mhuri yakasashirwa nedambudziko guru zvinhu zviri kuramba zvichiuya chikuru chacho ndoda kuudza ndechekuti zvese zvichiuya zvinorejestwa kuprovincial administrator zvabva ikoko zvinoendeswa kuministry of social welfare ministry of social welfare ichibatsirwa nemasoja ichibatsirwa zvakare nemacivic organizations ichibatsirwa zvakare neministry yewomen affairs ndivo vanenge vachienda nao vachipa rubatsiro urwu kuvanhu vanhu vekuti mani mani vari kufara zvikuru kuti vanoda kuziva kuti kungoziva kuti nhamo yavakasvukirwa nayo haisiyavo vega asi kuti yakabata bata vanhu vakawanda tinotenda zvikuru matende akauya sekuziva kwenyu dzimba zhinji dzakaparadzwa vanhu vanga vakagara maholding camp munoziva zvinorwadza sei kuti mhuri dzingogara dziri paholding camp pacommunal place asi matende akabatsira kuti mhuri dzitange kugara mudzimba dzavo dzichibika dzega mapots kitchen utensils akabatsirawo zvikuru munoziva kunyanya munhu wemudzimai kana achitadza kubikira mhuri yake zvinorwadza sei asi kuti pane kutanga kutsvekesa livelihood yevanhu kuti vatange kubikira mhuri dzavo vari mafamili zavo esfo vanhu vatashaikirwa navo kusvika pari zvino vakatovigwa bodies which were recovered in Mozambique were 158 dzakaonekwa ikoko kuti mani mani about 168 giving us some total of 300 we lost six in Kipinge, we lost one in Makoni, and we lost five in Mashingo, giving a total number of 344. But zvakadarozvo pane vatisati tagona kuti tizive kuti vatingati missing vasati vagona kunzi vanzi vakafa nekuti hatisataona mabodhi zavo ivavo nhamba yavo iri kusvika total of 267.
Paurongwa hwekuti vanhu vadzokere mudzimba dzavo vachinogara wati watanga here kana kuti vanhu vavachiringogara vari kumakembi nokumatende kwavari uku
vanhu kudzokera mudzimba dzavo dzinoda kuva kwapakare zvakasimba dzinoda pane nyaya yakawanda iri kutariswa kune vanoongorora kuona kuti pafani kunyanya kungangu vagari vemungangu pachavo vakutotya kugara paarea iyoyo saka pari kutariswa nyaya iyi tinoti relocation kuona kuti vaendeswa vanovakirwa dzimba kune imwe area imwe yetingati iri sefu saka vane dzavo dzakasara dzakamira dzisina kusvikirwa nedambudziko idzodzo vamwe vakadzokera mudzimba dzavo but avo vane dzimba dzakaparara zvachose haisi nyore kuti vange vatodzokera ipapo ukautarisa mutiona chaizvo dambudziko rakasvikira kuti mani mani harisi nyore nekuti tiri kutaura matombo anorema 3 tons akakura zvikuru kuru sachakanga chichimhanyiwa nacho nehurumende nemadevelopment partners macivic society organizations nevanhu maindividuals neya yekuona kuti at least tagona kuti maroads avhurike kuti mota dzingatakura chikafu dzisvike ikoko kuzvikuru chakanga chakanyanya kunetsa ndechekuti hongu chikafu changa chichiuya zvinhu zvichidhonekwa asi nokuti maroads anga akaparadzwa ese kuti chikafu chichisvike ndege dzaifamba ndo dzaiita dzatingangoti zvaibatsira relief anga ari maair operations zvichireva izvokuti chikafu chaienda chiri chishoma nekuti helicopter ikakutakura kana 500 kg inenge yatotakura chaizvo asi patakazowanawo ndege yakabva kuun yakanga ichitakura at least 5 tons zvakabatsira zvikuru ndingangoti muchimani mani mese mune atinoti 35 distribution center maareas and out of the 35 distribution areas kwakanga kuchigoneka kusvikika 20 out of 35 zvichireva izvokuti pane 10 areas kuna sekwakaita sekwavhinda kuchikukwa kuna nohlabiso uko kwarusiti kwakanga kusingagoni kusvikisa nemota iye zvino nebasa guru raitwa nehurumende nenyika dzekunze dzatibatsira dzakawanda chaizvo vakawanda vanodzinga dzichina America dzakapa mari Tanzania yakatumira ndege mbiri nemametres nematensi UAE ikatumira ndege dzinokwana kuti vanhu vatiri nezvinhu zvakasiyana siyana mishonga zvakabatsira zvakanyanya. Tatoda kutenda maroads avhurika izvino wakugona kubva kwamutari kusvika mungangu muchimanimani nemota zvanga zvisiripo zvanga chinesa zvikuru. So tinotenda kuti upenyu hwevanhu vedu vakutanga kuwana chikafu saka izvozvo tinozvikudza zvikuru. Vakuonawo vari vamadzimai vakuwanawo chiri chikafu chevana vanowana manapkin vanga vasina kana kekubata masanitary wear zvinhu zvakugona kusvika kune vanhu izvozvo zvokuti upenyu huri nani ende ukatosvikawo kuchimanimani izvino unoona vanhu vatove nemasmiles papesi pavo. Ndinogara ndiriko kuchimanimani zvikuru chainyevenusa mumwoyo wavo ndichikuona zvinhu zvakawanda zvavari kuitirwa maindividuals emuzimbabwe machechi emuzimbabwe gavhumendi yezimbabwe gavhumendi dzedzimwe nyika vanhu vari kunze mazimbabwe ndidiaspora vakaita vari kuunganidza zvinhu zvakawanda zvikuru izvozvo zvaunza a lot of smiles pamafaces evanhu vekuchimanimani ende vanotenda zvikuru.
Sezvo zvikoro zvava pedyo kuda kuvhurwa, urongwa hwehurumende hwakamira papi panyaya yevana vechikoro?
Ndoda kuti spidi yatiri kushanda nayo yakagadzirwa maroads kuti atange kuvhurika paite possible ndiyo spidi imwe chete yatiri kushanda nayo kuona kuti zvikoro zviri pamaareas anenge abvumwa kunzi apaiwa hapari space zvogadziriswa zvikoro zvimwe zviri pamaareas akabva akondemwa kuona kuti apa hapaiti fanika lowangwa school zvikoro zvinezvi akutoonawo zvaakutosvitsa zviswa kumwe saka ministry of education iri kutarisawo mapossibilities akawanda ekutora vana vamwe vanenge vari zvikoro zvinenge zvisa zvagona kugadzirisika patotanga chikoro kuti vatoiswa pane zvimwe zvikoro nekuti izvo vana havafanhi kutanzwe kumbomira nyaya yekuchikoro. Ndiyo nyaya hombe yatakabatikana nayo sehurumende yekuona kuti vana vese vakakanganisirwa zvikoro zvavo vakurumidze kudzoka kuchikoro. Saka pahoridhe ipapo panenge pachishandwa zvakanyanya zvikuru kuti zvikoro zviya zviri maareas akanzi aiwa apa angazvigadziriswa zvinogadzirwa pooneka zvimwe zvikoro zvakabva zvationekwa kunzi paarea pazviri hapa sisesi zvachose saka ipapo zvoreva kuti aiwa zvaakubviswa ipapo.
Aiwa, tinotenda minista nekuva nenguva yekutaura nesu uyezve tichishuvira kuti basa ramuri kuita richaramba richikomborerwa naMwari.
Aiwa, tinoramba tichingotenda zvikuru vana vezimbabwe vakaratidza kudanana vakaratidza kubatana vakaratidza kunzwirana tsitsi. Mweya weunity ukaramba wakadai watakaona kuchimanimani unoita kuti nyika yedu iende zvekumberi zvikuru mazvitenda.